Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno kipa simba.
Yesu simba rangu.
Nzi William Kuli, nimo priest of Roman Catholic Church, ndinobva kuZimbabwe. Kuzvinezvi ndiri kuchikoro kuNorth America kuWashington DC. Kwazvai vateereri.
Aiwa tinoimba vateereri vatsvene vanofarawo kukutambirai pachirongwa. Father Guri, nyaya yatinoda kuti tarise ndeyekushanduka kwaita zvinhu muZimbabwe. Patinoona kuti kwakagadzwa mutungamiri mutsva wenyika vaemarson Munangagwa mushure mekusiya basa kwava Robert Mugabe. Imiwo semumwe vechitendero, zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Chekutanga ndoda kuti chiitiko ichi chinhu chatifadza tese chaizvo, nokuti tanga takatarisira kuti pave neshanduko muZimbabwe. Zvikuru takananga neutungamiriri hwaMugabe hwemakore 37. Pane zvinhu zvakawanda zvanga zvichitadza kufambira mberi pamusana pekuvapo kwavanga vakaita nematongero avanga vachiita. Vanhu vese tanga tichizwa kuti zvinoda kuti zvishanduke. Shanduko iyi yazouya, nokudaro kuuya kweshanduko iyi kunofadza munhu wese anga akatarisira shanduko muZimbabwe.
Vazhinji vanenge vachitarisa kune zvitendero mukuti nyika inge ichitongwa zvakanaka, zvinotarisirwa, zvinogutsa vanhu vese zvine runyararo. Zvii zvamungavimbisawo vana veZimbabwe panyaya yakadaro?
Chandoda kuimbisa vana veZimbabwe panyaya dzechitendero nebasa redu ratinoita takanangana nerunyararo nekugarisana nebudiriro munyika ndechekuti isu vezvitendero hatina kumbobvira takatsveta nyaya pasi. Nguva yese iyi tinenge tichingonamata. Vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuwane chivimbo chokuti pane vanhu vanotinamatira nguva dzese. Asi chatinoda kusimbisisa ndechichi, chokuti kunamata hakugoni kutora nzvimbo kwerimwe basa rakakosha rinofanirwa kuti riitwe nemugari wese wemuZimbabwe. Rinova basa rokuchengetedza nokusumudzira bumbiro remutemo wenyika. Vanhu vazhinji vanoti kana zvinhu zvavo manoti imi vafundisi namatai, pamwe vafundisi hamusi kunyatsonamata. Tinamata nguva dzese. Ndinofunga kuti kazhinji isu sevagari vemuZimbabwe, sevana vemuZimbabwe, dzimwe nguva tinorara nezamukanwa tokangana kuti chisungo chenyika yedu chinoti kudii, kodzero dzedu dzinoti kudii. Vatakasarudza tinotarisira zvipi kwavari? Vatakasarudza tinokwanisa kusvika pavari tichivataurira zvichemo zvedu nezvido zvedu nenzira ipi? Saka ndinoona kazhinji vanhu vachida kushandisa munamato senzira yekudimburira kusvika pavanoda kusvika, vachiregera kuita basa chairo chairo revagari vemunyika ravafanirwa kuti vaite. Saka munamato, aiwa, musatityire, minamato iripo, asi tine basa rakakosha vanhu vemuZimbabwe ratofanira kuita.
Pangave netarisiro yekenani itsva here apa, Father Guri?
Inini kenani itsva handiioni, nekuti changoitika apa ndechekuti pabviswa vaMugabe. Vamunangagwa vanga vachishanda navaMugabe kwemakore ese avanga vari kumwechete. Zvizhinji zvanga zvichiitwa navaMugabe, vamunangagwa nevamwe vese vari kupinda muutungamiriri vanga vachiita vari pamwechete. Chitsva chandiri kutarisira kuti chingaitike ndechekuti mafambiro akaita zvinhu mumasvondo mairi apera ekunyanyoramba vakatsamirana nemutemo. Hurumende yakatorwa nechisimba asi zvine mutemo mukati, mauto akapindira zvine mutemo mukati. Dai hurumende itsva iyi yangoramba iri muforo iyoyo, isambobude muforo iyoyo yokuita zvinhu zvese zviri maringe nemaererano nemutemo wenyika, bumbiro remutemo wenyika, vachiteedzera tsika dzakanaka dzokutonga dzedhemokirasi, kuchengetedzwa kukodzero kwevanhu, kubatwa zvakanaka kwevanhu. Kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nepfungwa itsva nemwoyo bita sevanhu vechitendero zvinotarisira kuti munhu anoshanduka. Vamunangagwa chaivo tinovaziva kuti vanga vari munhu akamira sei pasi pavaMugabe, asi chokwadi vanogona kuchinja mwoyo wavo nepfungwa dzavo vochitanga kuva mutungamiriri ane utongi hutsva zvikuru kuru hwakananga nokunyatsochengetedza bumbiro remutemo wenyika yedu uyezve nekubata vanhu zvakanaka nekupa kodzero zvakanaka. Kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nemwoyo mutsva. Ini ndo chitarisiro changu chikuru nehurumende yedu izvi.
Shoko ramungatipakurirawo kubva mubhuku dzvene pamusoro pechiitiko ichochi netarisiro ingaitwa nevana veZimbabwe?
Shoko randoda kupa vana veZimbabwe ndechekuti vimbai natenzi nguva dzose. Unobva kumapisarema, musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai. Chatakatadza pana vaMugabe takavimba nemunhu munhu wenyama zvake tikamupa chinzvimbo chine tenge chamwari muchazova kune vamwe vachitomboti hanzi vamugabe ndiye mwanakomana wamwari wechipiri izvozvo ndozvatoda kusiya kumashure tivimbe namwari vamunangagwa vanogona kutungamirwa namwari kufemerwa nemweya wamwari vagotiitira zvinhu zvakanaka chaizvo munyika yezimbabwe asi havazviiti vega vanozviita kuborikidza nekubatana pamwe chete nevamwe vana vamwari vachishanda vari pamwe chete vachitungamirwa nemweya wamwari kunoisa saka ndoda kuti kuvanhu vezimbabwe musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai vimbai natenzi nguva dzose
aiwa tinotenda zvikuru Father Guri neshoko ramapazimbabwe
zvakanaka vakademi muene zvakanaka
Imi Jesu makanaka, imi Jesu makanaka, inovimane.